manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo, Gumiguru 6, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yoronga kuendesa vana chiremba vari pakuramwa mabasa kudarire dzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe.
Sezvo vanenge vafunga kuchiendesa kumatare, vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungova zvisa kwedu izvozvo hazvisi zvosere kumabasa kana tichiringori incapacitated. Kana tichi zvichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho dzinenge dzisina. Saka nyangwe kuzviendesawo makodza natikachiendesa iye vadzoro zvise mari yekuitate kuendesa kubasa.
Urongwa hwekuwandudza mutemo wesarudzo yemutungamiri wenyika senzira yekupepeta vanhu vanoda kukwikwidza zvejehe hwoshoropodzwa nevamwe. Kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kwoumesera veruzhinji mune zveupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inonzi iri kuronga kuendesa vana chiremba vari kuramwa mabasa kumatare edzimhosva senzira yekugadzirisa makakatanwa aripo panyaya dzemihoro. Sachigarove Health Services Board, Dr. Paulina Skosana, vabvunza Studio 7 kuti vana chiremba vari pakuramwa mabasa ava havafanirwe kushandisa nzira yekubuda mumisangano yavanenge vachiita yekuziya nyaya dzemihoro kuti vamanikidze hurumende kuvabhadhara mari dzavanoda. Dr. Skosana vati nekudaro hurumende yave kuronga kuti ishandise mutemo kumisa kuramwa mabasa uku vachiti vamwe vevana chiremba vari pakuramwa mabasa vachiri vana vechikoro zvekuti havangaudze hurumende zvekuita. Asi vakafano bata chigaro chemutungamiri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vanoti vana chiremba havasi kuzotyisidzirwa nenyaya yekuendeswa kumatare edzimhosva, vachiti chinopedza gakava riripo kunge chete hurumende yanzwa zvichemo zvavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Isu position yedu inongoramba iri imwe chete yekuti isu chiri chikumbiro chedu tati titi employer wedu yave anokwanisa kugadzirisa kusawirirana uku nenguva ishoma kuti kwanise kuenda kubasa tichiti awane kuridzira mari dzedu dzekuendesa kubasa. Pari naizvozvo sezvo vanenge afunga kuchiendesa kumatare vanoitawo zvavanenge vakwanisa kuita pati. Kungova zvisa kwedu izvozvo hazvisi zvosere kumabasa kana tichiringori incapacitated. Kana tichi zvichiri incapacitated kuti mari yekuendesa kubasa kwacho dzinenge dzisina. Saka nyangwe kuzviendesawo makodza natikachiendesa iye vadzoro zvichipe mari yekuita se yekuendesa kubasa. Sona izvozvo tine chinokurudzira employer yedu kuti arivhaize nzira yekuona kuti kutaurirana kwakagadziriswa sei kudzokera mubasa mune zvakanaka.
Tiri kunzwawo kuti ivo vashandirwi vanovehurumende vari kuti vana chiremba havasiriwo vangatara mari dzavanofanira kutambiriswa nekuti vashandi uye vamwe vacho vachitori vana vechikoro zvekuti vanofanira kunge vachiteerera zvinotaurwa nehurumende. Munoti?
Isu tinoti hurumende inofanira kuona kuti mushandi wega wega anoenda kubasa achishandira hurumende ari in a rightful state of mind yekuripota kubasa. Mune zvakakwana which means financial status yake inenge iri well catered for nehurumende. Saka naizvozvo kana yakuisa mutemo wekuti hatifanira kunge tichisteta mari dzatinofanira kukwanisa tichiwana izvonongi inenge ichiri kumiririra vanhu here, ichiri kumirira vashandiro hayo kana kuti haichida kuti vashandi vauye bavozi. Panapa chatirongokumbira kuti tiwane rukwanisho rwekuenda kubasa. Tinoda kutiwo mari dzedu dziite se dzinoendera dzine simba rekutenga nekuti pari zvimwe dzairwodwa neinflation.
Saka mune tarisiro here yekuti muchagara zvakare pasi nekukasika nemushandirwe?
Chinovimba kuti employer akauya akatipo zviri nani zvinokwanisa kuti tiendewo kubasa. Tinoenda kubasa nezvakanaka.
Zvii zvamuri kuda imi zvamakasvitsa kune hurumende zvairi kutadzawo kupai?
Isu takaita request yekuti tinoda kutiwo maallowances edu areview achienderana necurrent interbank exchange, nekuti kubva paita musiyano wa RTGS yaranga tichiluza value nekuda kweinflation, naizvozvo mari yanga yakuluza value pakutenga. Saka tisoo magrievance tichiti zvonedai hurumende yaonewo nzira dzekuchirevisiwa masalaries edu kuti aonekwa nesimba rekutsvaka.
Vanga vari vakafano bata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Ndoro, vari parunare neStudio 7. Urongwa hunonzi huri kuda kuitwa nehurumende hwekuvandudza mutemo wezvesarudzo yemutungamiri wenyika kuburikidza nekukwidza huwandu hwevanhu vanofanirwa kudoma munhu achanga achida kukwikwidza musarudzo iyi huri kushoropodzwa nevamwe. Bepanhau reSunday Mail rinoti gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakati mutemo mutsva uyu uchabatsira kubvisa vanhu vari kukwikwidza musarudzo iyi vasina rutsigiro rwakasimba kana vamwe vanoda zvavo kuita zvedambe. Mutemo uyu unonzi unoda kuti vanokwikwidza vadomwe nevanhu vangangosvika chiuru kubva matunhu gume munyika, uye kuti mari dzinobhadharwa nevanoda kukwikwidza dzikwidzwe kubva pachiuru chemadhora chiri kubhadharwa pari zvino. Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, vanoti urongwa hwakadai haufanirwe kubva kuhurumende ine bato riri kukwikwidzawo musarudzo yakadai, asi kuti kuvanhu vanosarudza vatungamiri.
Zvinhu zvatinofanira kuziva, zvinofanira kuzikanwa nevari muhurumende aa, ndokuti zvinhu zvose zvakadero semakwikwi kana kuti mapitse ezvekupinda muofisi kwomunhu anenge achitungamira zvinofanira kubva kushoko ravanhu. Zvazvinoreva ndezvekuti zvinofanira kubva kumaonero avanhu. Mutemo iwoyo wakadzama unofanira kudzikwa navanhu kuti zvine zvakakodzera here kuti zvigozhere vanhu kuti vapinde mumapitse ekuita mutungamiri wenyika. Saka isu Democratic Party takanga tataura kuti mitemo yakadai inofanira kubva kuvanhu, uye kana vaitaisa mutemo uyu ngavabvunze vanhu zvakazara, nokuti inenge iri nyaya yavanhu, haizi nyaya yehurumende ba kuti munhu ungazopinda sei mukutonga nyika. Mashoko ngaabve kuvanhu, mutemo unofanira kubva kuvanhu. Iyezve muZimbabwe vakandemiri hatisati tava nomutemo wakadzikwa navanhu mujekerere, zvinhu zvose zvava zvichingombunyanidzwa sezvamunongoziva kuti kubva pakuzvitonga kwatakaita kubva gore ra1980 taa tichingova nomutungamiri mumwe, zvabuda pachena kuti mutungamiri waingoita zvake zvaanoda. Zvakazoruka pakuti boka rake chairo rezanupf ritokonewa kuti vangamudzinga sei kuzve kwokuti vanhu vakatozopindira vakavabetsera kumubvisa. Saka tatisina mutemo wejekerero wakadzikwa navanhu, zvikuru kuru mutemo wezvekuita nesarudzo wokuumbwa kwehurumende inenge ichidiwa navanhu ine tsigiro navanhu. Ndo saka nyika iko zvino izvi yakaparara.
Asika Dr. Zembe, pane vamwewo vari kuti izvi zvinoyamura kubvisa hundi unongokanganisa mbeu musarudzo, nekuti pane vamwe vanongonzi vanongoda kupinda nokuti vakwikwidza kuve mutungamiri wenyika.
Bodo zvehundu inozobviswa navanhu ndo vane simba rokushara. Handiti kodzero inofanira kupiwa kumunhu wese womuZimbabwe kuti azame noto. Saka ndiani unofanirwa kuti ati haningiwo wazozame noto haukodzeri? Pfungwa iyoyo inofanirwa kubva kuvanhu musarudzo. Ndo vanozoti nyangwe mukapinda vanhu 200 vanhu vane vachiziva zvavanoita, vanhu vanoda kuti vanhu vasawanda vane vachiita zvokuti vanhu mapenzi here? Pfungwa yokutonga nyika inobva kuvanhu munhandare yakasununguka. Nhandare ikanga yakangosununguka chero vanhu vapinda vakawanda sei, muchangoona kuti vanhu vemuZimbabwe vanenge vachibuda nomutungamiri wavanoda.
Imiwo sebato rinopikisawo muZimbabwe, mune matanha amuchatora here ekupikisa mutemo?
Akakura ise Democratic Party tagara tichipikisa, ndosaka tisina kupinda masarudzo ose kwamakore akawanda kubva patatanga kutaura nezvekuti munyika munoda bumbiro tingati kuma 1994 takatanga isu seDemocratic Party kusudza nyika kuti mutemo unofana kubva kuvanhu, mutemo mukuru wenyika. Saka isu seDemocratic Party tichienda mberi tichikwikwidza kugozesera vanhu nokuti isu tine bato ramapitse.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uraya Izembe, vari parunare muHarare neStudio 7. Kambani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority, kana kuti ZERA, yakazivisa zvakare nezuro nezvekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Izvo zvinonzi nevakawanda zviri kuomesera veruzhinji sezvo kukwira kwemafuta kuchikwidzawo mitengo yezvinhu zvakawanda munyika. Dhiziri rave kutengeswa nemadhora emunyika 10.5 nemasendi 56 nemana parita roga roga, kuchitiwo peturi ichitengeswa nemadhora emunyika 10.4 ane masendi 90.9 parita. Mukuziya nezvekukwidzwa kwemutengo uku, Tabata Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Chokutanga toda kuti tiyochidzane kuti ndiyo gwara rakatorwa nehurumende rokuti mutengo wemafuta uchange uchitarwa nemusika wemari dzokunze, interbank exchange rate. Saka ndo zvakabvumirana kuti pasvondo roga roga vanenge vachigadziridza mitengo iyoyo kuti inge ichimira maringe nepanenge paine mari yomusika wepa interbank exchange rate. Asi dambudziko razvinozounza ndorokuti mareta mitengo yemafuta asi hamusi kureta mari dzinopuhwa vanhu, nekuti vanhu vachada mari kamari yavanotambira ndiyo yavachishandisa kuti vatenge mafuta. Kune mafuta chete, vatenge zvakare zvimwe zvinhu zviri kukwira mitengo nokuda kwekukwira kwekuita kana kuti kudonha kwekuita Zimbabwean dollar pamusika wemabhanga. Saka chinonetsa ndechekuti mari dzevanhu hadzisi kuretwa asi maprices ndo ari kuretwa, zvichireva kuti mari dzinotambira vanhu mukanyatsotarisa hadzi kunyatsogadziriswa kuti dzinyatsokuratidza mamiriro aita mitengo yezvinhu.
Tichiona kuti Dr. Kanyenze, musi wa 30 September rinove svondo rapera, mafuta iwaya akakwidzwa, dhiziri kuenda pa$12.42, peturu kuenda pa$11.76, asi mukati mesvondo zvakwidzwa nemari ingaisvika pamadhora matatu. Vanenge vaona chii kuti vange vachikwidza zvakanyanya kudai?
Dambudziko ravanaro nderokuti vakangotarisa divi rimwe chete. Vari kungotarisa nyaya yavo yokuti tikuda kuti vanotenga mafuta vazogone kunge vaine mari yokuti vatenge mafuta, maringewo zvakare nevanhu vanotengesa zvinhu sekuzova kwenyu zvinhu zvizhinji zvemuZimbabwe zvinototengwa kunze kwenyika. Saka vanenge vachiitira kuti makambani kana maretailer azogone kunge achizotenga zvinhu izvozvo zvokuti restock kuti vagone kutengesa zvakare. Asi dambudziko racho nderekuti vangotarisa divi rimwe chete revanotengesa, havasi kutarisa vanotenga vacho kuti vakamira papi. Ndo dambudziko riri ipapo. Ndokusaka mushona dzimwe nyika kana dzichinge dzasvika pakadai vanoita inonzi muchirungu indexation, yokutiwo mari yemunhu inotiwa munhu inenge ichitarwawo yakanangana nekukwira kwekuita mitengo yezvinhu.
Saka zvingagadziriswa sei izvi, Dr. Kanyenze?
Hazvimbonesi zvinhu izvi, zvinoda kutanga kutaurirana, nokuti mukasataurirana zviya munoita zvekuhwandirana sezvatiri kuita izvi. Hurumende inohwandira vanhu, vanhu vanopedzisira vohwandira hurumende, yoita mufakosi, hapana kwamunoenda kana makadaro. Saka nyika dzaenda mberi idzi, mukatarisa na Rwanda, mukatarisa nyika dziri kusumuka dziri kupunduka, vane urongwa hwekutaurirana. Vanhu vanogara pasi, hapana munhu anotakurwa musaga, ende hapana zvakare munhu anoda kutakurwa musaga. Zvinhu zvakaoma kuti ungozi tiri kuenda, tiri kuenda kupi? Hahambe chete. Vanhu vanofanira kunge vachikosheswa, vachipuhwawo mukana wekuti varatidze kuti vane zvavanofungawo, vanewo pfungwa dzavo dzavanogona kupakurira kuhurumende kuti mapurogiramu ehurumende afambe zvakanaka.
Vanga vari Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvinotomboenda kuna Mike Weve weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, mwuri ya Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu, chewe chidiki, chandokpa kuraiso, ndo rega rega, ini ndini maikove. Na asi mchirongwa, tinavata tenda zokora. Vajokora ndakawa wana upadande mtanda apu pa Facebook, vachiposta, pamsoro pe chirongwa, chekubatira vechidiki mnyika. Saka na asi tati, ai wangati mpova unza upanu pa program, kuchira kutinzo zizere. Vajokora ndino mukamuchira muchirongwa mukoma zviri kufamba.
Ah ndizvo zvo mukoma zviri sei.
Aiwa atiri right tiri kufara kuva nemi pachirongwa nhasi.
Yeah, I'm also happy to be here. Thank you so much for having me.
Saka mukoma chitiudza iwo zvizere pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo pa Facebook muchiposta muchiti makatumira shangu kuZimbabwe.
Nandi nebhudzi dzakawanda, baba nangoti you know, ndakangounganidza bhudzi dzandina bedzi, dzimwe dzanasi ngashandise, ndongodzitumira, saka ndakatanga kutaura neshamwari dzangu, iri part of the Fellowship for Christian Athletes. Saka ndakangotaura navo, ndakataura neleadership yacho, vabva vangoti okay, we'll make an announcement. Saba wangu anaanza vanhu vabva vatangwa nebhutsu. I posted about it on social media. I had some of my friends vasingagari muNorth Dakota area, vamwe vanogara Minnesota, Wisconsin, vakatangwa kutumira bhutsu dzacho. And I got in touch with one organization known the Samaritan Feet. They also gave me, I managed to raise 100 pairs of shoes then. The other 100 pairs of shoes, they got to an organization known the Samaritan Feet.
Chi chakaita kuti muve nechivimbo chekutengera vechidiki vashangu. Uyezve ivo vechidiki vakazvitambira sei.
Inini ndakandikonzeresa kuti ndiite initiative is just giving back to the community. Ndakaenda kuchikoro kuPlumtree, and Plumtree is a very soft spot on my heart. Ndinyaya kuti ndokwandakakurira, and vechidiki vakafara chaizvo. Ndakatumirwa mapictures, ndakaona, you know, the smile on their faces was just amazing. Saka the community yekuTekwani Plumtree yakafara zvisingaiti.
Mungatudzawo kuti pane vechidiki vangani vakanyatsowana rubatsiro rwenyu.
Tekwani is a primary ne secondary school. Inini primary focus yangu was the high school kids vanodzidza paTekwani vachigara munharaunda yekuTekwani, nekuti vakawanda vacho vaiuya kuchikoro pana ndiri kuTekwani inini vaiuya kuchikoro vasina bhutsu. Saka zvakangondibata ndakati ndingotumira bhutsu dzadzi dzakanaka. Saka it was, I think from the numbers I got, it was over 200 kids.
Tudze iwo zvizhinji pamusoro pematambudziko amakasangana nawo nechirongwa chenyu.
Tambudziko rekutanga randakasangana naro nderemari. Bhutsu dzakanyatsouya dzakawanda, but ndakawana challenge panyaya yekuti manje mari ndichaiona kupi yekutumira zvinhu izvi. Because anga ari madramu 4 akazara nebhutsu, and dramu 1 mari inotodhura zvimwe zvisingaiti. Saka ndakagara pasi neimwe shamwari yangu ndakaiudza vision yandinayo. Baba atongoti ngatitore kompyuta izvezvi tivhure GoFundMe page, tikange kutotumira vanhu pa social media. At first ndasinga tariro yekuti vanhu vanokwanisa kuresponda, but ndakaona imwe support isingaite. Shamwari dzangu vabereki veshamwari dzangu vakatanga kubvisa mari ipapo, and I had over $2,000 yekushipa zvinhu zvacho izvozvo through a GoFundMe page and just sharing it on social media.
Aiwa, takunzwa zvakanaka mukoma, tatenda. Nguva ndiyo yadyanana. Tichipeta chirongwa, tiudzewo kuti chirongwa ichi chichange chichienderera mberi here, uyezve kana pane vari kuda kumbotaurawo nemi vanofanirwa kuenda kupi kuitira kuti vakubate.
I think chirongwa ichi chichaenderera mberi. Kana pane vangaundibata vanokwanisa vandibata pa number dzangu 701-260-6404. Kana vakaenda pa social media Facebook tatenda dzokora vanondibata.
And number idzi ndedzekuAmerica handisi, saka pane code yekuti plus 1 handisi.
Yeah, number idzi ndedzekuAmerica, pane code yekuti plus 1 futi, saka yeah.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vadzokora, ndinotenda zvikurusa mukoma nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much, baba.
Muri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nhasi muchirongwa tanga tina vatatenda dzokora, umwewo wevechidiki angane chirongwa chekutumira butsu kuZimbabwe. Ngatisanganei padande mtanda po pa Twitter uyezve pa Instagram @BigMike3 BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ngatisanganei nemusi wechipiri pa chirongwa The Connection, chirongwa chedu cheve chidiki. Apo tichange tichienderera mberi tichibata nyaya dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokoneka ine mufaro, ndini Michael Hove, muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako chinobata-bata nyaya dzevechidiki. Iyo zvinotokupai chirongwa chezvechitendero. Apo tiine hurukuro na Dr. Joseph Paganga vekereke Joan Masowe yechishanu nyenyedzi nomwe, uye vari mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Tinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu Dr. Paganga.
Tinotenda mukoma Jonga.
Nasi Dr. Paganga, tida kuti mbotarisa kurarama kwechiKristu netsika dzechivanhu kuti zvinofambidzana sei.
Ehe, mukatarisa kana mumagwaro Bhaibheri, Kristu anoti iye handina kuuya kuzoshandura kana kubvisa zviripo, nokuti munhu achirarama ndinde rudzi rega rega, kana saisusu sevanhu vatema tine manamatiri edu inonzi African traditional religion. Mukatasawo mamuslim vanesikawo dzavo dzavanoitawo dzinoenderana navo, tozvino zvakuitira chimuslim chavo, kukaenda kumaindians vane chavo chihinduwo, zvichingodaro zvichingodaro. Saka zvinobata nzira patsika ndopanobuda munhu anonzi munhu, nokuti munochiteedzera magariro zvamunodya imi, zvamunofanira kuteedzera kuti muite nekuti munhu sekusika kwakaita nemufananidzo wamwari ane zvaanofanira kuita nezvaasingafanira kuita kuti pabude munhu anonzi munhu. Saka kazhinji chikunyaya kunetsa ndechekuti nenyaya dzewesternization, nenyaya dzemodernization, nenyaya dzecultural exchange, vanhu vanopedzisira kazhinji vakusiya tsika dzavo vachidziona sedzakareruka, vachitora dzeimwe zvichienderana nekuti chitendero chinenge chichiwa chinenge chidominata sei. Isusu tatagara tichinamata kare, asi vanhu vanogona kutadza kuzinzwisisa kuti vakuru vedu vainamata sei. Kunonzi kunamata hakusi kupfugama kuna musikicheti, asi kuti ukachengetedza unhu kwokuti hamufaniri kunge muchiba maten commandments. Hafaniri kuchitora mukadzi womunhu ende mukatasa vakuru vedu vaive netsika dzavo zvekuti ukatora mukadzi womunhu waigona kuripiswa namambo, ukaba waive nemurango wawaidi waaiwana. Izvozvo ndezvinomutsa anonzi munhu. Saka zvichienderana nekumagariro anenge akachita vanhu munzvimbo dzavanenge vaine zvinenge vaine kurarama kwavo kwavanoti kwavanoita. Kozoya chamazoti chitendero zvamunokoshesa, hatingati muchirungu mabelief systems, hatingati mavalues, kana kuti hatingati maissues. Izvo ndo zvinoumba. Saka ukatarisa nyika dzakawanda muAfrica muno, toboti sedu yeZimbabwe, unoona zvino ukatarisa upenyu wakanyanya kuomera vanhu chaizvo. Saka vanhu vanofunga kuti hamedzi kana bresinda naye wafunga kuti pamwe climate change. Bato kasodzokera kutsika dzedu, unoona kuti vakuru vedu vaive nemanamatiro avaita, kana kuti kana yakwana nguva yekunaya kwemvura chaizvo, kuti ada kusvika munguva yekunaya kwemvura waiona vaenda pasi pemuchakata. Pavanongoti vanyika zviyo saini yevha yatiratidza kuti Jehovha adayira, ende kwaendwa kunobikwa nevanhu vakadii, waiona kuti chenderedza gumaura nevakuru vachienda padondo. Pavanozoti musi wokuti doro raibva waiona mvura yechibva yatinaya ipapo. Asi ukatarisa manje pari nhasi kuti chapinda manje chinamato chedu, unotoona vanhu vagere pavanenge vagere vanotaura kuti in the name of Jesus Christ, zvese zvavanoda kuti vatoredzera manje kwavatoredzera kuti vachienda manje pamwacha kwekwe vachiti in the name of Jesus Christ, unoona zvatopesa.
Zvamuri kutsanangura izvi, munoona zvichitambirika here kune vamwe vechitendero chenyu kuti kunoitwa zvokuteketera mvura, kunoitwa zvei, zvese zvamatsanangura izvi?
Maita zvakanaka nemubvunzo wakanaka mukoma Jonga. Saka zvinoreva kuti imi mukatasa magwaro manje kana ratinoti Bhaibheri iroro, zvinonzi nyika yangu inoparara nekushayiwa zivo. Zokuti kuona kuti kana semenza sawatati vanhu vainoteketera historical information inenge iripo iyo mwari mudzimuki vayapindura kuti vaizoti zvose tinotura kuna musika vanhu vanhu vanoita misconception manje ne misinterpretation yekufunga kuti vanhu vainamata midzimu aiwa yanga iri channel of communication sezvatinongoitawo pachikristu kuti kana kuda kusvika kuna mwari nekuti mwari munhu isi tatinotyisa hatingoita zvezvongoti tongomutora nekumurerusa asi kuti tine channel yedu zvinongoita kuti kana kuda kuona kani katiti president wenyika haungoti kana ngoti unokapa dhoopinda asi kuti unobva nechannel ndozvanofananawo nezita guruguru iroro saka midzimu iyoyo ndiyo yaizoti vane link yedu kuna mwari zvoti kuudza munhu kuti pamwe mwari anogona kungasingakuziva hataanokuziva tiri midzimu yako nemaancestor zvinogona kusatambirika izvozvo sekutaura kwamaita asi chiri chechokwadi nekuti ndezvinoita kuti tiparare zvatisita patiri mani
aiwa nguva yedu ndo yaita shanje Dr. Paganga oneka izvenyu vateereri tinokutendai zvikuru
tinotenda vateereri chandingosiya nekupedzera kumazuva angu ekupedzera ndichikutenda nekuteerera kwamaita ndechekuti tsika dzedu nechikristu zvinobatana kana miregungwa kristu aitaura kuti handina kuvazochinja nekusandura tsika dzenyu asi tsika ndodzinotipa midzi nekuti rudzi nerudzi rune zvaro zvaraitendera saka izvozvo hazvitanda kushorwa kana kuti mungazitorere minhenge pasi zvinoita kuti mushayiwe zivo kana kuti muzive kwamuri kubva nekwari kuenda saka zvine matambudziko anokonzerwa muspiriti matinoraramamo maita zvenyu vati muwene nguva yakanaka
tinotenda Dr. Joseph Paganga vekereke Johan Masowe Chishano nyanye dzinomwe uye vari mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reapostolic Christian Council of Zimbabwe tichitendawo chikwata chechrist like choir nekambo Jesse Simba katinoshandisa muchirongwa chino munhau dzemitambo mitambo yekasolaga premier soccer league yatambwa nhasi munyika yabuda seizvi Dynamos 1, Blaway Chiefs 1, Rentals 1, Highlanders 1, Wange 0, Black Rhinos 0, Triangle United 3, Harare City 1, Tel 1, 1, Manika Diamonds 0, Kuchituo Mshowani 1, Caps United 2. Nayo nzwisa yekambo andina simba kubva kuna Sam Fellow na Mary Bell tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regaiti mutarisa musoro yenhau dzanhasi hurumende yoronga kuendesa vana chiremba vari kurangwa mabasa kudare redzimhosva kuitira kuti makakatanwa aripo panyaya dzemihoro agadziriswe urongwa hwekuvandudza mutemo wesarudzo yemutungamiri wenyika senzira yekupepeta vanoda kukwikwidza musarudzo iyi zveje hwoshoropodzwa nevamwe kuramba mutengo wemafuta edzimotokari uchikwidzwa kuomesera veruzhinji munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndikusiyai mina Gives Dube
Soku izika tisenda bagu VOA.